Commission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevanhukadzi nevanhurume munyika yeGender Commission inoti madzimai akasarira zvakanyanya munyika panyaya dzeutungamiriri. Sachigaro wekomishini iyi, amai Margaret Mukahana naSangarwe vati vanonetsikana zvikuru kuti bumbiro remutemo renyika harisi kutevedzerwa panyaya yekuwanisa madzimai zvigaro zveutungamiriri. Amai Sangarwe vatiwo komishini yavo yakatonyorerawo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaonewo madzimai pakutsvaga mutevedzeri wavo zvichitevera kusiya basa kwavakembo Muhadhi.
Vatonyorera tsamba iko kumutungamiriri wenyika tichiti sezvepaita chinzvimbo chekupresidhiyamu dai pachipindawo mudzimai, nokuti zvaoti its long overdue kuti mudzimai achipinda ipapo.
Amai Sangarwe vatiwo denda recovid-19 rakawedzerawo kudzikisirwa kwevanhukadzi sezvo vazhinji vavo vachirarama nemabasa emaoko ayo vanga vasingakwanisi kuita.
Covid yatoita kuti madzimai abva anyanyodzikira pasi mune upfumi hwenyika, ende uyezve mhuri dzavo dzinobva dzanyanyotambura nokuti ndo vanoenda kunze vachinotengesa-tengesa kuti vararamise mhuri dzavo.
Mumwe mudzimai amai Sungano zvarehwanashe vatsinhirawo vachitiwo madzimai anofanirwa kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Inini muono wangu ndokuti kana tikatangira kupresidium zvinogona kuflowa very fast kuti kwanise kuachiva zvatinoda zvegender balance, nokunde pane nyaya hombe pagender balance pachakasarira. Iye zvino vamuhadhi vakaresign, tinotarisira kuti pave nemukadzi. Kana zvadaro tinoshuvira kuti zvishuwo zvedu uko zvinenge zvaakutebliwa nyore zvichizoachivhiwa zvichidzira.
Pfungwa idzi dzatsigirwawo nemukuru wepadare enkuhleni Men's Forum on Gender vaosa vengesai avo vatiwo vanoshushikana sesangano kuti vakadzi havasi kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Vanhukadzi vanofanirwa kupiwawo mikana pane mapandiko ehurumende akasiyana-siyana tichitarisa nyaya dzezvigaro. Takatarisa iko zvino vatungamiriri vedu mapurezidendi edu hapana kana munhukadzi aripo ipapo. Saka toda kukurudzirawo kuti at least iko zvino pane vhakanzi ngavatore mukana wokutiwo vaise munhukadzi ipapo.
Amai Edna Masiwa vanova mukuru weWomen Action Group kana kuti WAG varumbidza madzimai vachiti akataridza unyanzvi hweutungamiriri mukurwisa chirwere checovid-19.
Ndinoda kutaura sekutanga takatarisa vaimbori permanent secretary vekuministry of health vava ivo mukuru vari kuona nezvecovid-19 muhofisi huru yapurezidhendi vedu. Tiri kuona vari kupa utungamiri hwakanaka zvikuru.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharo yembozha yavo yanga isiri kudairwa mugwaro ravabudisa kucherechedza zuva ranhasi, vati madzimai nemasangano madzimai akaratidza unyanzvi munyaya dzeutungamiriri mukurwisa denda recovid-19. Vatiwo bazi ravo rinoshushikana nekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi dzakakwira zvakanyanya panguva ino nyika iri kurwisana necovid-19, vakakurudzirawo kusimudzirwa kwevanhukadzi munyaya dzebudiriro. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany muna 1911 vachirwira kodzero dzekuvhota nekushanda pasina rusarura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.